Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, December 21, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight, we are talking about those in the diaspora who are traveling back home for Christmas or are planning to travel during this festive season. This is the best time that most families get together, but for some, especially those that are supposed to be traveling from South Africa, they are saying that they may fail to go home this year because of high transport costs. They are accusing cross-border bus operators of hiking fares, taking advantage of the festive season, with some being accused of even doubling fares, making it difficult to travel, especially for families, as they will need more money. Those who spoke to Studio 7 said they hiked the fares from 900 rands to 1,900 rands for a single trip from Johannesburg to Harare for those without travel documents, while those with travel documents are paying 1,500 rand. There are fears that because of the high cost, some may end up using illegal crossing routes. A bus conductor who spoke to Studio 7 on condition of anonymity said the difference in fares is for fines that bus companies pay to immigration officers at the border for carrying undocumented passengers. The International Cross-Border Traders Association is urging those traveling to Zimbabwe to use legal channels instead of the illegal routes, where some end up losing their lives or their goods to robbers. The Herald newspaper recently reported that the Beitbridge Border Post is seeing a high volume of travelers crossing into the country for the holidays. For those traveling, what challenges are you facing? How are you fixing them? Let us know from wherever you may be. Ongu wadiwa tereri, tichikuswere sai, muri kose kumatimana kwa muri kwenyika. Tinosangana rakari mchilongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum, uri msue chitatu, jitatu 21, 2022. Umotino tarisa zirikusangana nevana we Zimbabwe, varikunze kwenyika. Nasi tiri kutaura nezvenzendo dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kwakasiyana-siyana, vari kudzokera kumusha kana vari kuronga kuda kudzokera kumusha kunotamba zoro rekisimusi pamwe negoredzva vaine hama neshamwari. Asi vakawanda zvikuru vatataura navo vari muSouth Africa vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekukwira kwemutengo wekuripira mumabhazi. Vemabhazi anotakura veruzhinji kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe vanonzi vakakwidza mitengo zvakanyanya, vamwe vachitopeta kaviri. Semuenzaniso, mamwe mabhazi anonzi ari kubhadharisa mari inoita maranzi churu nemazara mashanu kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare kune munhu anenge aine magwaro ekufambisa, asi munhu anenge asina magwaro anonzi ari kubhadhariswa maranzi anokwana kuita churu nemazana mapfumbamwe 1,900 rand. Mari idzi dziri kukwidzwa kubva pamaranzi mazana mapfumbamwe kana kuti 900 rand anonzi aibhadhariswa zororo risati rasvika. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vari kushuvira kunge vari kumusha nehama neshamwari vashandise nzira dzekuyambuka Nzizi kana kuyambuka Rwizi Limpopo vachibhadhara vanhu vanovayambutsa. Idzi inzira dziri kunze kwemutemo dzavari kushandisa. Asi sangano rinomirira vanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kufamba kuti vashandise nzira dziri pamutemo kunyange hazvo vachibhadhariswa mari dzakawanda. Pane kuti vashandise nzira dziri kunze kwemutemo idzi vopedzisira varasikirwa neupenyu hwavo kana kubirwa zvinhu zvavo. Bepanhau reHerald rakazivisa mazuva mashoma adarika kuti mugano weBeitbridge mazuva ano uri kuona uwandu hwakanyanya hwevanhu vari kuyambuka vachidzoka munyika zvikuru kubva kuSouth Africa. Tiudzei kuti kwamuri muri kufamba sei kudzokera kumusha kukisimusi, matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuapedza sei? And now we are joined by our guest. We have Mufundisi Richard Moyo, our first guest. Makadii Mufundisi Moyo?
tinosimba makasi kubaba vakandimi ngerupa sei mose neva
Tiro apenyu baba ndofunga nhare amene zvainga ichimboita asi todaira kuti ishati pamukana wekuti tinge tichipedza chirongwa zvakanaka. Mufundisi moyo, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kuSouth Africa? Tiri kuwana mashoko akasiyana siyana kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchema kuti tiri kutadza kudzokera kumusha nekuda kwekukwira kwemabhazi. Unogona ngo uchiwana mari yebhazi yekuti unge uchidzokera kumusha. Asi kana uine zvitakurwa kana mapasuru vari kuzochaja zvakare mari yakawanda kutakura mitoro kana mutwaro yevanhu, mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya, ichokwadi baba vakandimiri. Ya, transport is very expensive. Transport iri kudhura zvikuru. Tatarisa nezoro rino reChristmas nekusana makatarisa park station paBosman panokwirwa mabhazi neveruzhinji toenda futi kumacross border kumatexaya. Vanhu vakawanda vari kuchema nokuti ndakaona vamwe mai vaichema kusvikisa musodzi chaiko, nokuti izvi zvinoita vanhu vemabhazi hazvina kunaka, zvinhu zvinorwadza. Havana basa nemacustomer, nokuti kana munhu achibhadhariswa mari inosvika 1.5 ane passport, asina passport aibhadhariswa 1.9, ende mari iyo yaipereri ipapo mabhazi rafamba rapakati. Vanobva vatanga kuuya bepa ronga chinoramadza vachidiwa futi dzimwe mari. Vanenge vakwira zvakombe vasina zvemapasa vasvika kumberizve vobviswa dzimwe mari. Saka nhau yakafanana iyo iri kutambudzwa nokawanda, zviri zvinokanganisa mafambiro everuzhinji, nokuti vakawanda vari kutadza kuenda kumusha nenyaya yemari iri kuchajiwa. Kana munhu akachajiwa mari yandareva iyoyo ende kuti 50 kg yesaga riyariya mabhega aya vozwa nokusa masaga ndaakasimba rungatanga kana pa 1000 zvekuti unogoti 10,000 iwe neluggage yako, toti muri baba naamai almost 4,000 uye futi kana nemwana zvindizvozvo nezvinhu. Saka zvinhu zvakafanana izvo zvinhu zviri kuremera vanhu vakawanda, vanhu vekuZimbabwe vashungurudzika varwadzikana panguva dzino dzokudzokera kumusha paChristmas.
Ndinoziva mufundisi munotaura Zulu kana Ndebele, munogona here kutsanangura zvamataura izvizvi nerurimi irworwo? Hamungasarudza pakati peZulu neNdebele?
Name oke ngiyathokoza kulu kuti nami ngikhulume sikhuluma ngendaba yetransport. Sazi kuti abantu vaningi sevayakhamba vayemakhaya, abantu vaningi bayalila. Ngibonile omunye umama ulwane mntwana obakhala khulu imali achajiwa yona, imali eningi khulu masicheja. Sithi mhlawumbe unepassport 1.5, maunganaepassport vati 1.9, singabali kutwalo yako. Asithi mhlawumbe isakanyana sikeji or ibhaketi 20 liters iyodwa i
250 missed call mfonere.
Hello.
Yes, taura itinzwe baba.
Ngithi iyo inkinga siyibonayo, abantu baningi bayalila ngesikhathi lesi seChristmas. Sazi kuthi labo abantu bamabhasi esikhathi lesi sama-holidays abanaanto into bayifuna imali ngenxa yokuthi makhadleleni imali ebayila lapha.
Andizoti foni iri kuita sei, iri kuita ichimbovhara, andizoti pamuri pakasununguka zvakadii.
Okay, apa mawako ndinzwa sei?
Tiri kunzwai but inomboita ichita kanonga sign kauti pi but itai ndodaira kuti vateereri vanokunzwai. Kuluma baba.
Ndinofungira mhlawumbe isimila zaseBotswana. So ngikhuluma ngendaba yetransport, abantu vaningi bayalila. Sazi kuti abantu vemabhazi nabantu vamatex havana ndava, even masi vaona icompetition. Namhlanje ngive campe maruva start emaruva cross border. Maumuntu ane passport imali yavo bayachaja 1,000, maangana passport 1.4. so masihlukanisa nasemabhazi. Amabhazi izinto zakhona ziyadhura kakhulu. So isikalo sethu njengabantu or njengabantu vakamkulunkulu kuti abantu vamabhazi vafana kuti vaphathe abantu kuhle ngenxa yekuti abantu vamabhazi songesikhathi imali zavo vayazikhupula. Sazi vele imithova ikhupukile, even amateksi alana akhupukile noti kakhulu, mara yasezimbabwe mayayikhupuka vayakhupula nge-200%. So into leyo into ehlungukhulu izimasteja. Siyabazi ukuthi abantu vaningi bafuna ukuthi emakhaya, mara abanye bayahluleka. Cabanga mani to nibhadale i-4,000 ukuya ekhaya, masichaja i-luggage inayo mhlawumbe iyofika 10,000 or 12,000, and futhi ezinye izinto zabantu ziyalahleka, bayaphula. Ma baphula izinto lezo angeke babuyisele abantu. So hindi fana leo aisindi right abantu wase Zimbabwe labo abanikazi bamabhasi abanikazi bamakombi abana ndaba nabantu abana ndaba nawo even ma ufika mhlambe ngale border gate ukhambela ama taxi abantu futhi bafika lapha bachajwa izimali ezijisiwayo and ngesisikhathi abantu bamabhasi abafikisa abantu lapha baya khona ma ufika asithi mhlambe lapha enkundu uyafika lapho mhlambe ibhasi liyaharare mhlambe wena uthi uye trade wafika lapho wathi ufike trade wacharge 1000 ngilinyanga ungakhuluma nomunye ubaba umama loni yambona for 60 kilometers uyakwa 3000 izinto zakhe so yabona abantu bamabhasi abana ndaba nabantu
batai makadaro mfundisi regai tuone ndofunga tine mutereri ariparu nare panguwa imwe chete tirugedza kubata mutungamiri wesangano International Cross Border Traders Association vajuru nare yawa ya mbuti batai vachingo pinda yachive ya luo na zakare saka tirugedza kuwa zosa pachurongwa tombo zwa kumutereri alo
alo magadi
takasimba baba zita ndiani
zita ndetu wa kredwe ugumbo
vagumbo muri kupi vagumbo
Wagumbo, tiri kubatika tiri pa Western Bay.
South Africa.
South Africa.
Tinotenda nekufara kuti ndimaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tiudzei kuti zvakamira sei kwamuri, zviri kuitika kwamuri kana kuti muri kudzoka here kumusha kuChristmas kana zviri kuramba muchaita kusvetuka here Limpopo uyo hameno zvinoitika titsanangurirei tinzwe.
Kuno kuti kutarisa kuti tisumuke tinde kumusha but pakaoma vakomana vematransport vari kudhura zvisingamboiti zvakatiomei kuno kubhozi mari dzacho tiri kuti ishoma mongoziva life yepajoni kungotsika tsika noku life yacho ndekungojamba jamba chete
I know saka imi muri kutambira Krisimusi kusouth africa
totambira kuno kuchatongoona pazvenge zvabhalanza then tozoona kuti tingakwanisa kuti tiinde kumusha because kumusha tetichodawo kuinda but zvinhu zvacho nematransport acho vakomana vanobva vari kuwedzera mari dzacho dzematransport because izvezvi izvi kuti kutoende kumusha unokwanisa kutospenda mari nokuti takana 2 point something saka kuti uende nekudzoka because apa nofara kuti uende kumusha then january ukwanise kudii udzoke uchienda kubasa nyaya iyoyo manje zvezvinetsa kuti uende kumusha zvoda kubati 2000 yokudzoka futi inogona kuti wedzerei bhozi mazuva ano kusina mavhiza wanenei kuti wane futi madhezi kubhodha uku zvezvichiuya bhozi nofanira kutenga madhezi kubhodha kuti uye kunouku saka nyaya yacho inenge iri
Alright, saka ndisati ndaenda kuna vajuru nokuti vajuru vanofanira kunge taanawo pachirongwa ndisati ndaenda kuna vajuru mukoma gumbo 30 seconds saka mari yamuri kutumira yamaifanira kuendesa kumusha iyi yatumirwa here kumusha manje chidimu chacho imi mokundikana henyu kuenda asi vari kumusha mavatumira mafadza moyo
exactly vari kumusha tombozama hatazama tambovatumira mbijana kuti vaone yekuti vatengewo something then tongozovafonera kuti vaudza kuti isu zvaramba tichazongoya uchi kana zvichinge zvaita bhou but bataivo something ipapo mukwanise kudi kufara uzvari mufara vavo
thank you so much makasununguka here zvokuti munoramba henyu muri pachirongwa tichikurukura pamwe chete namufundisi moyo
ndakasununguka
ramba henyu muri parunhare mukoma Credwell Gumbo thank you so much let me go back to mufundisi moyo tambotaura nyaya yekuti vakawanda vari kubhadhariswa mari dzinenge dziri pamusoro vanenge vasina magwaro ekufambisa vanenge vasina mapasipot vari kuchema kuti tiri kuzonzi tibhadhari dzimwe mari pamusoro nevemabhazi zvii zvamakanzwa pamusoro pedanho iri zvii zviri kukonzera kuti vemabhazi vatore danho iroro
chandinoda kuti nditaure baba wakandimiri vanhu vemabhazi maitiro ava haana kunaka regai ndida kutaure nhau yakaitika panguva yecovid-19 iyeya panguva yecovid-19 zvavanga vachiita mapepa ecovid-19 aya vaichaja vanhu 400 kana kuti 500 bepa recovid asi ranga riri feki hozi ndakazoudzwa nomwana onimasa paanowanikwa tikasvikapo aitengeswa 20 rand but ivo vanenge vachitengesa 500 munhu asvika kubhodha aakusikanwa rinonzi feki munobva bhadhara futi mari yakawanda vanhu vemabhazi chidambudziko randinoona mabhazi aya haana order zvinhu zvemabhazi hazvina order zvinodarikwa nekumacross border nokuti kumabhazi hakuna order akawanda mahwindi too much nokuti mahwindi aripo akawanda munhu achinge asvika anonge achingobatwa rafu saka nhau iyoyo ndo zvinokonzeresa dambudziko rekumabhazi nokuti mari vanongofunga pavada vafunga vanokwidza vanofunga chekuti zvavafunga vanonga vachiita but zvisina kunaka nokuti makastoma mazhinji ari kurwadziwa ende futi zvinhasi uno vanhu vakada kuti vazame neimwe nzira sevasina mapaana kwala kwala kunana vavhenda ukumosika undibudira uko kuchiredzi vamwe vanenge vakasiyana savachiti zviri simbo than kushandisa mari yakawanda kuhaika inenge idambudziko irisk yakawanda vhiki yakapera kunenzi kune bhazi rakanga varume vakabatwa futi kunzi vose vakatorwa mari inonzi yakatorwa nemafoni vatoafoni vose saka zvakapana izvozvo zvisingafadzi saka tatinongokurudzira kuti vanhukuru kumabhazi vakuru vacho vemabhazi vaifanira kuita nenzira yakanaka kudzidzisa vanhu vavo mahwindi avo kati vanajega vavo kuti vagurira bhazi nokuti panongoitwa wangofunga zvinonga chingochivi hazvina order chiri makasvikapo zvino zvinorwadza zvikuru zvokuti vanhu vanosara vachema saka zvakafanana nana baba vajuru vamukira nezvavo ndo vamwe vacho vanonzi vanomirira kufamba kwokutenga nekutengesa vaifanirawo kutarisa zvakafanira kuti zvinhu zvichiwa vana vezimbabwe vari kutambudzika avanhu vasezimbabwe vayakala njalo masikuruma indava yekuti indava zvokukamba avanhu vasemabhazi havana ndava navantu havana ndava vayachaja izi mari ezinengi even isikati secovid-19 ipepa lecovid-19 ibve mavakamba nekupepa rako leciniso vava vangarifuni vaikutengesera ipepa 500 mara mauya lapo vaprinda kona ifeki rienzwa 1520 so ivona kuti izinto fana leza azizi zvakanaka.
Thank you so much. Thank you so much. Please do stay on the line. Let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, dambudziko riri kutaurwa iri, have you heard about it, this problem of bus operators charging more for those who do not have documents, travel documents like passports?
Yeah, exactly. Ndakatombosangana naro dambudziko iroro. Pandainge ndichitoenda kumba patakwira mamwe mabhazi muPretoria imomo tichienda kumusha takachajwa bepa recovid then nemari yepasipoti tava kumberi futi tiri mubhazi imomo takuda kundosvika kuborda uku ndobva vati vakomana vane mapasipoti ayaya asina kudii akaoverstay kana kuti mapasipoti asiri valid bhadharai futi imwe mari pamusoro peiyaya but tasimuka kupretoria uku zvaita kunge tadii tabhadhara zvinhu zvese zvadii zvapera iyo mari iyi yakazongobukira tava pai tava mubhazi takundosvika kubhodha uku ndobva vawedzera futi mari papa vanhu vose vakatobhadhariswa mari mubhazi muya zviriko chaizvo chaizvo ndakatombosangana nazvo izvo several times vakomana vacho ndomashandiro avo chavo chaivo ivavo chaizvo chaizvo ndotendana naye vari kutaura.
Mfundisi Moyo, let me come back to you. Is it not possible for passengers to just go and pay on their own at the border, to pay their fines on their own, to pay to the immigration officers?
No, those people can't allow you to do so. If you do so, say you can't allow you or don't care about you do so, say if you do so don't come to us and so and so, and if you do what many people they try to pay for themselves in Zim side for those 400. So if you do so, those people they fighting more and more, so the people is afraid to do so, you just pay so and so. That's why some of people I pay halfway to Messina after that one. So those people is better than to use the bus. But if you do, if you use the bus or taxi, you can't allow you to pay for yourself.
Thank you so much. I think in 30 seconds we'll be taking a short break. But before we go on the short break, let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, mune masangano here amuri kumboshandawo nawo padambudziko irori riri kusangana nevana veZimbabwe kuti zvireruke nekuti tinonzwa masangano akawanda anonzi anomirira vana veZimbabwe. Anotadza here kubatsira panguva dzakaita saizodzi?
Kutaura chokwadi hatisi kana kumboona kana heupi kana hatina kana masangano atiri kumboona kana heupi hapana kana tse. Nyaya iri kungoita ndokungoti vakomana vari kungoita zvavanoda chete. Vakomana vari kungori nemhaka kuti unenge usinawo zvaungataura because kana wava mubhazi unogona kungoudziwa kuti sha kana usingatenderani nezvatiri kukuudza izvi tokwanisa kutokuburutsa. Saka nenhau iyoyoyo manyimisha kuti ungabva waita sei.
Yeah.
So,
inyaya yakaoma idambudziko zvisinei tombotora mukana uno kuchenjedzana nokuti all over the world the COVID pandemic is not yet gone, it's still among us, and people are being urged to be vigilant to make sure that you protect yourselves, you protect your families from COVID-19. Let's take a short break. We'll be right back. For those that have just joined our show, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com. www.voashona.com and www.voazimbabwe.com. Feel free to send us your messages on all our social media platforms. And we go back to our guests. But before we go back to Mukoma Gumbo and Mufundisi Moyo, we have another caller, Tina Mukoma Guide Sotwa. Mukoma Sotwa, magadi.
Nufara, magasimba eri.
Takasimba Mukoma Sotwa, murikupi.
Ini ndiku South Africa, Port Elizabeth.
Port Elizabeth. Ndakanzwa kuti Port Elizabeth yani zitanyowana, handiti?
Yes, yani zitanyowana, ndizvozvo.
Rinonzi iro, rinonetsa kudaidza iro.
Chokwadi, rinonetsa.
Zvisinei mukoma, tiri kuona kuti ino inguva yekuti vanhu vanenge vachigadzirira kufamba kuenda kumusha kunge vaine hama neshamwari pazororo, asi kufamba kuri kunzi kuri kugona kunge kuchikundikana kune dzimwe mhuri nedambudziko rekukwidzwa kwemitengo yemabhazi kana kuti zvekufambisa. Imi zvakamira sei kwamuri, mukoma Sotwa?
Ya, ichokwadi, zvekufambisa zvinogona kutinetsa nekuti maprize mukatasa maprize anokwira towards holidays, anenge akwira, then kuti uende kumusha kwacho ikoko nekuzodzoka zvinogona kutiremerawo sesuwo. Saka unongoona kuti hazviri nani kuti ndigogara hangu ndiri kwandiri nezvanondikwanisa, asi mwoyo unenge uchida kuti ungori pamwe chete nefamiri.
Imi mhuri iri kupi kumusha, mukoma?
Muri ndinayo kuno kwandiri kusouth Africa.
Okay, asi hama dziri kupi kumusha?
Kumusha kwarusape.
Kwarusape, haiwa, tinodaira kuti vari kukunzwa kuti chakundikana kuenda nekuda kwemamiriro ezvekufambisa, asi manzwiro andiri kuita ndeyekunzi Western Union neWorld Remit nedzimwe idzaiwa dzine mari yebhazi dzinenge dzichikwanisa kusvika kuZimbabwe, hanzi mongovabatisa kamari keChristmas. Ndo manzwiro andaita, mukoma. Munogona here kumbotandara nesu mumbobata hanyu muri pachirongwa tichitaura nevamwe vatinawo pachirongwa?
Aiwa, ngatitandare hedu, ndinotenda.
Rambai muripo, mukoma. Ndodzoka kuna Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, ndokumbira kuti mungotaura zvakare neNdebele panyaya iyoyi yekuti vanenge vasina mari dzekubhadhara extra dzieids vari kuzoita sei, nokuti tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti zvaakutimanikidza kunge tichizonosvetuka muna Limpopo. Zvii zvamungataura muchitaura neNdebele?
Ya nami ngithi ngikhulume lokho abantu bayenza njalo into le i-cheap than ukubhadala imali eningi khulu. If masikhuluma nje umuntu masuka lana agivela mhlambe half 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 imali angeke ifike ezinto 500 mhlambe ifika 550 ufika lapha eborder masifika lapha even azona ngaseborder uyabhadala ifike 20 rand or 100 rand uyaphuma. So lava bonke bakhamba mhlambe namatheksi namabhazi imali yakhona iningi kakhulu. So asithi mhlawumbe awunayi-passport even ma une-passport ngekungekuthi bayacharja mhlawumbe unemabhiga e-5 imali engakhona 5,000 1,000 plus futhi leya imali bakuchaje yona. So vele abantu baningi bayaleda. So abona abantu abahle bayadlula ngasemanzini bayakhamba ngale isikwalakwala ivenda bayaphumela ebubi bayaphumela ngale orofa nendlela ebra wayo nemashingo kuthi kube lula lokuchip ndani ukuhamba ngemabhezi. Mara into efana le ayisingosiyigukuzelayo ngesikhathi lesemvula sazi ukuthi abantu baningi bayahlongakala kulinipop, abantu baningi bayahlonana emfuleni welinipop. Mara into sibe siyicela kunalabo abanemabhasi banemataxi fanele babambe abantu kuhle ngike ngikuthi bayadla yithi amakhastoma abo yithi abayilungu babo.
Pakaoma hanzi vanhu vari kuzvipira kunge vachipinda muna Limpopo nenyaya yekuti vari kutsvaga zvinhu zvakareruka mutengo wakavarerukira. Regai tinzwe kune muteereri watinaye parunhare. Tina mukoma Tendai Ruombwa, makadii? Halo,
ndinofara zvangu, kuri sei?
Aiwa, tiriwo penyu mukoma. Ndinini ndakajaira zvataita kare, handichinje mutupone kubva kachando vanango kuti mukoma Christmas box yangu.
Aiwa boxi.
Tiudzewo kuti zvakamira sei nyaya dzegadziriro dzekrisimusi muri kwamuri muri kuzvibata sei?
Mari hakuna mukuru wangu, takangogarawo yakangofanana nemamwe mazuva ose. Tatine shure yekuenda kumusha but zvinhu zvacho hazvisi kubatana. Mabhazi acho ari kudhura, zvinhu zvacho zvose zviri kudhura, saka changotamba tiri kuno kuCape Town.
Umuri kuCape Town?
Hongu.
Ndinonzwa ichinzi Kapa, hanzi inzvimbo yakasununguka, saka zvii zvamungataura kuti Kisimusi muri muKapa munoiita sei?
Muno muKapa tinongoendawo kubeach tongonofarawo nevamwe tiri ikoko. Hakuna kunyanyoma, ukangowanawo 200 rand yako unoswera zvakanaka.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tendai. Regai tidzoke kuna mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, nguva dzaakunanaira taakusiva nenguva. Zvii zvamungataurira kune vakwanisa kunge vachienda kuZimbabwe pamwe chete nevasara vakundikana kunge vachibuda?
Pane vakwanisa zvavo kuinda kumusha vo ndinongoti ngavave nokufamba kwakanaka, tinovashuvira zvakanaka kuti vafambe zvakanaka vachimukuenda kumusha. Tinoziva kuti ngavave nemwoyo wokushingawo ngo bhozi hapana yekuseta bhozi, kuonawo femili zvinhu zvakanaka, muchifara muri pamwe chete vanhu voenda. Tinongoisavo.
Thank you so much. Regai tichidzwa kuna mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, nguva dzadyana, shoko renyu rokupedzisira ramungasiyira vateereri.
Aiwa, ndoda kukurudzira vateereri vose kuti vave neChristmas yakanaka nenyuye yakanaka nevari kufamba rwedu nesikoti kufambawo kuenda kumusha. Ndoda kuti vana vamwari uchengetwe namwari, uye futi vatyairi vemabhazi nemotokari dzose chengetedzai upenyu hwevanhu hwakakosha, nokuti tiri kuona vanhu vakawanda kuti havari kupira kufa zvakanyanya kutanga pavhiki yatabva iyoyo kusvika zvatiri izvozvi. Ndoda kukurudzirai kuti vanhu vese muve neChristmas yakanaka, kuti ndive neChristmas yeihle, uzima ave nami, mukurunkulu anibusise. Ndizokuhlangana futi omunyaka ozayo wakati 2023 mauzimu abvumile.
Aiwa, ndinotenda. Mufundisi, ndaanchifungidzira kuti muchawedzera futi kuti tidye mari yeChristmas tisakangana kuti gore rinouya tinenge taakudzosera vana kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Asi aiwa, ndinochakupai mukana zvakare svondo rinouya tinge tichikurukura tichiyeuchidzana. Ndoda kutenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa, mufundisi Richard Moyo, mukoma Credwell Gumbo, koita mukoma Guide Sotwa namukoma Tendai Ruombwa. Ndoti muve nezoro rekisimusi rakanaka, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.